ndiyo kuri kuindwa nehurumende asizve tikatarisa mari yedzidzo irimo munyika mese inonzi i19 million chete dzidzo yose iri munyika muno 19 million iyoyo yakatsigirwa nemari yekunze kwenyika 100 million ne185 yemaspecial minerals vana gold maprecious minerals.
Izvi zvinoreveva Gwanyanya.
Zvoreva kuti panzi hurumende pamitero nemaincome tax inonzi maQPD vanosungirwa zvitori pamurao wakaiswa mirao weSI kuti vange vachigamuchira 50% half yemitero iyoyo nemari yeZimbabwe. Ndokuitira shomu. Ndati tine mari 90 million ndozvidzi rese riri munyika. Ko maQPDs edu akawanda zvakadii tinowazokutarisira 300 million tikaukanzi hafu inge iri yekumazimbabwe mazidzi zvinoreva kuti 150 million dzemazidzi ndo dzinobikwa asi tine mari yemazidzi inongosvika 90 million zvorevei zvoreva kutoti zidzi rakatowandirwa patakatarisana napo nekuti tikandosvika takunosvika muna June kwakutiwa maQPD zvorevei kana rakawandirwa zvoreva kuti hurumende haina munhu wainomanikidza kana uina kutengesa nemazizi atengesa hako asizve mukoma dhozigi wamatanga muna June vanenge vavakuti inangu mari yangu poda iri mazizi 50% yobveti kwakutofanira kundochinja kamayusa.
Ko vamwe vari kumamisha uku vaGwanyanya vanoti izvi ndo zvinogara zvichitaurwa neRBZ kuti taunza mari asi inozopedzisira yashaya simba.
Mutauko ndewekuti mari yedu yakatsigirwa negoridhe, mari yedu yakatsigirwa nemari iripo yakatonotariswa ikatinoonesa pane mukuru wenyika president.